Momwe mugarwe kwa wodzi, mozare Mavis Gareni vanoti, makamba na iche ramangoda ayanga sinene utano wavo, uye akashibisa mvura yemuna wodzi, iyo inovararamisa ivo nezvipfuwo zvavo.
Taifika mwodzi mwakaitwa iri yata polutwa yakasvipa tichigeza yamo, tichiswinyiwa, tichichera mvura yakasvipa. Saka anga ari kuri machallenges anga tiri patiri anhukadzi achisiniwa kunhengo dzakawanzika taingosiniwa mwiri wese uchiita rush. Saka mabohos anenge apo nofunga dambudziko redu ringapera. Asi nguva yesese tanga tiri kuneseka mvura yanga ikangosvipa yakabvise madhaka yaizotoziramire umba kana ubike chikafu chaiye chakasvipa. Hatingatotauri ngenyaya yezvipfuwo zvakapera ndiyo mvura yachoyo, utano hwedu hauchazi kumire zvakanaka ngeiyoyo mvura yachoyo. Saka mamining companies paakauya haana chatakabhenefita kubva kwaari. Isusu takatoita losi. Inini panoapa ndini umwewanga nemwoto dzaya dziri over 60 something. Ndine majongo 2 chete mudanga imomo. Unoti ukataona hasitori health. Aiwa kuti ndakatengesa dzakapera ngeiyo mamining companies iona ngemvura yakanga ichimwa mvura isina kumire zvakanaka.
Momwe mugari wemunzvimbo iyi vaTimothy Sigauke vanoti mvura yavo yakasvibiswa zvikuru nemishonga yaishandiswa nevemigodhi ava.
Mvura yemuna odzi yakaiswa polluting yeanhu yemigodhi. Migodhi yakaise inogeze madiamonds nemishonga ndiyo inoende mumvura umu. Ndiyo inoita kuti zvipfuyo zvedu zvipere kufa, zvishodhe zvisingabere mhuru dzakagwinya zvichifa. Mwembe zaku zikitofa nekutonga zvoro kutoafikita vanhu miredu yanga isingatsatsiki zvakanaka kuti taipota tichigeza imomo dzechimwe imomo nao kupolutwa payaita uku kwashaishire nharaunda yese kuti zvipfuyo zvedu zviri kupera kufa ngepamusana pemvura iyoyo.
Vagari vekumarange vanoti sangano rakazvimirira reZimbabwe Environmental Law Association ndiro rakavabatsira nekuvacherera zvibhorani mushure mekunge vorwariswa nemvura dzine mishonga waibva munzvimbo dzinocheneswa Mangoda. Vasigauke vanotiwo nemakore ane chitsama anga achicherwa Mangoda nemakambani aya hapana kana klinika zvayo yakavakwa nemakambani aya kuitira kuti vanhu vanorwara mushure mekunwa mvura dzine tsvina idzi varapwe.
Taitarisa kuti nzvimbo ine ichingadai tanuruka uye pane development yakakura mukati pahot spring takova nenyowe kana nyowe dzichingaita nedevelopment yakakura zvino seizi kunakisire zvakanaka no hapana kana declining pano hapana. Asi anhu akazara pamhiri papa munomu akazara anhu munomu aanobva ichiiteoni nakunda ichi hai motikari kuende kutakova kana kuende kuzanzanzi kuende kuchipatara apa hapana clinic havasi kuda kutibatsirawo kake clinic kuti tione kuwane utano huri nani.
Kunyange hazvo vamwe vagari ava vari kufara nekuvharwa kwemigoti yemangoda iyi, mumwe mugari wemunzvimbo iyi Mozvare Maruwa Chidowe vanoti kuvharwa kwemugodhi iyi kwakavabaya panyama nhete kunyange hazvo migodhi yanga ichikanganisa utano hwevanhu.
Ndiri mugari wenharaunda ino kudai ndiri kutorwadziwa nezvaitika zvekumiswa kwavanhu kushanda mumamining companies because I was also benefiting through renders. Zvamuri kuona dzimba dzangu dziri pano idzi dzangosara dzakadai vaigaremo vakatoenda nenyaya yekuvharwa kwebasa. Ziri kutotirwadze zvakanyanya, ziri kutorwadza zvekuti pezva paine mining zvanga zviri nani.
Ongororo yakaitwa neUniversity of Zimbabwe ichishanda neZimbabwe Environmental Law Society yakaburitsa pachena kuti nzizi mbiri odzi nasave dzainge dzazara nemuchetura waibva kumakambani anochera mangoda izvo zvakanga zvichiisa vagari nezvipfuwo zvavo panguva yakaoma. Kubva pakatanga kucherwa mangoda kwachiyadzwa muna 2011 mombe dzinodarika zviuru dzakafa mushure mekunwa mvura ine muchetura. Vagari vemunzvimbo iyi vanoti vamwe vakatorasikirwa nezvipfuwo zvavo mushure mekunge zvamwa mvura ine mishonga iyi. Mumwe chiremba aramba kutaura pamhepo anoti kusvibiswa kwemvura nevanochera mangoda kunogona kukonzera zvirwere zvakadai sekukanganiswa kweganda nezvimwewo zvirwere. Kurukota rezvezvicherwa vaWalter Chidhakwa vakamisa kucherwa kwengoda kwamarange nenharaunda yechimanimani zvondo rapera vachiti makambani aya akakundikana kubatana nehurumende mukuumba kambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company. Makambani akamiswa aya anosanganisira Engine Investment, Diamond Mining Company, Jinan, Marange Resources and Mbada Diamonds. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mdadigwa.